vachitaura nezuro manheru nevagari vemumushana wesimulale uri pedyo nemuganhu wenyika iyi nezimbabwe vamasisi vakati zvirango zviri kukanganisa vanhuwo zvavo muzimbabwe kwete vatungamiri zvopakuti vagume votyora mitemo munyika mavo
urombo hwadzikamidzi muzimbabwe huri kukonzerwa nezvirango zveupfumi hwakatemerwa pavakidzani vedu zvirango izvi zvakafanira kubviswa nokuti ndizvo zvotuma vana vezimbabwe kuita zveumbavha muno mubotswana nekunyika dzimwe dziri mudunhu resadhak
vamasisi vakadzokorora kurudziro yavanogara vachipa yokuti zvirango izvi zvibviswe vamasisi vakaenda kumusha uyu kunotsanangura nezvematanho ari kutorwa nehurumende yavo akanangana nekupedza kupiwa kwezvipfuyo nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvezimbabwe vakakumbirisa vagari vemumusha uyu kuti kusava nekurwisana nezvizvarwa zvezimbabwe nokuda kwekupiwa kwezvipfuyo munzvimbo iyi vachiti zviri kusundwa neurombo hwapfunya chisero munyika mazvo
nzara haina kunaka vedu wee umbavha huri kuitika munzvimbo yenyu huri kukonzerwa nenzara yarura pakati pevavakidzani vedu kudivi rezimbabwe
asi vajohn pamire avo vanova sachigaro wedunhu rebotswana mubato rinopikisa necitizens coalition for change vanoti vamasisi vanofanira kutaura chapamusoro uteme muzimbabwe kwete kurova imbwa vakaviga mupini
inini zvangu mashoko aitaurwa namasisi aya ndakatarisa ndee ushamwari havasi kutaura pakuda kubuda pachena chinhu chiri kukonzera kuti muzimbabwe mune neurombo hurimo
vanoti kudya nokuodza zvironda kungave chikonzero chingaita kuti munhu aite zveumbavha
munhu anenge abara mhaka anofanira kuti atongwe zvichienderana nemhosva yadi yaabara hatingari hanzi nokuti ndanishambura kukakumbira inoti munhu anogona kukumbira
nyanzvi munyaya dzezvokudyidzana kwenyika vachidzidzisa pauniversity of botswana vamo blessing jovu vanoti mashoko avamasisi anokurudzira kusateerwa kwemitemo
if you compare zimbabwe nerwanda zimbabwe has got so many minerals in a potential yakawandisa but with the little that they've got in rwanda rwanda akutobudirira isu mazimbabwe very intelligent tine maminerals saka chii chinotishayisa kuti tisumukowo we the bread basket of africa and we can return to be the bread basket of africa so the first thing that yatinokwanisa kugadzira maleaders edu is very open is very well known that they are corrupt
gore rakapera zvizvarwa zvezimbabwe zviviri zvakarohwa zvakaipisisa zvikafa chimwe chechitatu chakaitwa kafira mberi nevagari vemumusha vubono mushure mekunge zvavanikwa zvichitinhira mombe dzevarimi venzvimbo iyi kudivi rezimbabwe mukuru wemapurisa munyika vagodwin matanga vakaudza vatori venhau kuti kushaya zvikwanisiro ndiko kuri kupa kuti vasakwanise kuendesa mapurisa akawanda kumuganhu nebotswana mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaumbawo chikwata chemakurukota kuongorora nyaya yekubiwa kwemombe kubotswana mushure mekunge zvaonekwa kuti mamwe mapurisa aingoita zveuori achishanda nevaiba mombe kubotswana panyaya yezvirango vamunangagwa vanoti zimbabwe yakatemerwa zvirango mushure mekutora minda kubva kuvachena ichipa vatema asi nyika dzakaita seamerica dzinoti vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende vanofanira kumira nyaya yekutonga nedemo kubirira sarudzo nouori kuti zvirango izvi zvibviswe vakatoudza nyika dzemudunhu resadhec kuti zimbabwe ikasatsiurwa inoramba ichideura ropa mudunhu resadhec ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shungirai madondo